tinangoti chinhu chokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwemuZimbabwe kunodiwa navanhu. Vanhu vemuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hatisi chokwadi ba, ZANU-PF haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti ngonzi uyo pane zviripo, kana bvenyi rikapfeka hembe rikanongedzura mamadza ayo ritizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu, vanhu vakavhiringwa vakasvika kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera, but havaone ruzhinji rwodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai iringori MDC yangoshandirwa zita, nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavo neZimbabwe hakukodzerwe nemusangano wezanupf, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana vezimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions, asi vana vezimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemaby elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kwenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda, ndo zvichabuda iko zvino pamaby election atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro hwevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvito zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vakatarisana neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazoona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamavhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa neZANU-PF. Munoti
chekutanga ndekuti vaZembe vari pano vachazokudza nevakabhadharwa mari neZANU-PF, asi makanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuCCC vanongova netsika yekungopomera ZANU-PF kana vachinge vakundikana. Chekutanga vakadzingwa vaWilson Nube kuMDC vakanzi vatengwa neZANU-PF, vakanzi vapiwa prize munhu weZANU. Vakadzingwa vabiti vaVice President vachamisa vakarohwa neVanguard paHarvest House Spire, vakatozoponera nekujambukira motika rematsvangirai vakanzi vatengwa neZANU-PF. Mangoma akabvapo achinzi atengwa neZANU-PF. Pakaitawo mukomana uyu weruzha uJob Sikana akanzi watengwa neZANU-PF akanotanga nepati yainzi MDC 99. Vese ava pakafa vatsvangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC. Hatina kuzoziva musoro vanozonzi vakazonzi vazotengeswa neZANU-PF vachiri muZANU-PF. Saka nyaya yekukopomera ZANU-PF inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Dr. Zembe, tanzwa vamwe vachitaura kuti mapato anopikisa ari kutengwa neZANU-PF, munoti?
Ko, handiti iko zvino kune mari yaifanirwa kupiwa vachamisa neMDC Alliance pabumbiro guru riri munyika yakabvutirwa vachamisa ikandopiwa vamonzora na mari kupe Eyo iko zvina makakatano yakazoputirwa zvema ikupewa yondopiwa vamunzura. Handiti iti mari yevanhu vomuZimbabwe yavanenge vachida kusimbaradza boka rinenge rakohwa zvakanaka pasarudzo. Zvino kana iyo hurumende yeZANU-PF yondoita mukiripidi ichishandisa bumbiro risati rava ravanhu ra2013 yoita masaramusi izvo zvatakaona zviitirwa kuna vachamisa neMPC Alliance. Handiti mikiripidi yeZANU-PF yekuvhara mikana yavamwe, asi ZANU-PF inoziva chose kuti inopiwa zviuru nezviuru zvamamiriyoni nenyika dzokuzhe.
Tinotenda Dr. Mavhaza, petai chirongwa.
Tendai kuti mukupedzera shuwa baba Zimbe kusaziva kufa. Chekutanga, mari inobva kunze kwenyika ichiuya kuZimbabwe haiuye kuZANU-PF, inouya kuhurumende yeZimbabwe. Saka tida kuti tingodzidzisa pakupedzisira kuti look, imimi mapato anopikisa shuwa muri chitruko nechiseko kunyika yeZimbabwe. Munofanira kuti mubatane, kana muchifunga kuti ZANU-PF iri kuramba kubva, batanai vanhu venyu vabatane tigoenda kunovhota. Imi makabatana mugoedza kushandura zvinoshanduka, asi nekuti mune umbimbi ndoga muri kungoda simba, batanai kuti nyika ibudirire.